manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyuratiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 20 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yete pasirese hapana vanoita profit ukatasika dzose pakuzvibatira nezvekungobatana badana vachida maalliance.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi vachiti haifaniri kutengeswa.
Misave reforms tine zvimapara statewo zvirungodya mari vana e Zimbabwe kwataakuisa vakwacho vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years.
Asi vanotungamira bato repdp vatendai biti vanoti Air Zimbabwe iri kupawo kuti nyika itonyanye kuenda kumawere. Vakarwa hondo yerusununguko vanoti bazi rinovamiririra muhurumende harina zvariri kuita kuvabatsira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi haifaniri kutengeswa. Nemusi wechitatu veEuropean Union vakarambidza ndege dzeZimbabwe kuenda kunyika iyi kuenda kunyika dziri musangano iri nenyaya yekutyira njodzi sezvo ndege idzi dzanga dzisiri kugadzirwa nenguva yakatarwa. Dzimwe nguva ndege idzi dzinobhururuka nevanhu vana izvo zvinoitawo kuti zvinhu zvibva zvaoma. Asi vaGumbo vanoti ndege idzi dzinosimudza mureza wenyika.
Pasi rose nyika yese business rendega haritiri kuita mari kana kuti rinzi kuda ringanzi richaita business rakakura. Rinoitirwa kuti rive neyarinati connectivity kuti vanhu vakwanise kufamba vachienda kune dzimwe nyika kugrematourist. Basa rendege nderokuti iko kazhinji katona kubatsira kwarinota panyika zvinobvira muna mamwe mabasa akafanana naiwayo atingati etourism nokufamba kwavanhu vachienda kunoita mabusiness kunzvimbo dzavanenge vachienda kutsvaga mainvestors nekunoinvesta kune dzimwe nzvimbo. Ndege pasi rese hapana vanoita profit ukatasika dzose pasense batira nezvekungobatana batana vachida maalliances nokuti hapana ndege inenge ine mari inenge ichigona. Isuwo sokuziva kwenyu imumbe andikutaura navo vaBlessing tiri kurongavo kuti tivanevo dzimwe ndege dzokushanda nadzo mamwe maairlines okushanda navo pamwe chete kuti tigoitavo maalliance akafanana nanoita mune dzimwe dzimwewo ndege.
Wasvika papi urongwa ihwo hwekutsvaga hwekushanda navo?
Tichiri kuhugadziridza urongwa ihwo sokuziva kwamunoita pasina chekuvanza ndechekuti kampani yedu yeAir Zimbabwe yanga isisina kumira zvakanaka. Saka tinombogadziridza mabhuku edu tichitaura nevamwe amungati mabalance sheet yenyu tichitarisana navamwe nokugadziridza zvakafanana naizvozvo zvati kutaura pamusoro pazvo kuona kuti zvamira mune zvakanaka. Ndeni vatinenge tichitaura navo ndozvavanenge vachibvunza kuti apa makamira sei apa makamira sei. Kana zvanaka izvozvo ndeni request yedu yokubatana navamirenge vazere attractive. Ndataura kakawanda ndichiudza vanhu kuti tine makampani akawanda atiri kutaura navo but zvavanenge vachibvunza nezvo vanenge vachida ndozvatiri kugadzirisa kuti tigora kuti tingagona here kupinda ite partnership namamwe makampani fananidzana nezvinoitwa nedzimwe nyika kupinda into alliances nezvimwe zvakasiyana izvozvo.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Asi sezvo Studio 7 isina kukurira divi rimwe kunge tsvimbo tabatawo vaimbo vagurukota rezveupfumi vachitungamira bato repdp vatendai biti vanoti Air Zimbabwe nemamwe makambani ehurumende uye kusagona kutungamira kwehurumende kuri kukanganisa zvinhu.
Zvakuenda mawere zvinotyisa. Vanonzi vachina masa vaya vakoniwa hakuna kana mari kana mabond note acho vakambochidzira navo hausi kumawana ba. So it's a crisis state. So ama mbembe akaimbwa na mapfumo.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo abiti?
The very simple thing, we need a political solution in the country. Ngavaende makororo anonzi zano apa. But if you ask me from a technical point of view, we have to produce. Nika haisi kuproducer hii. Nika haisi kuproducer. So kana tisi kuproducer, hatukwase kutengesa zvinhu zvekunze outside the country, anonzi ma export. Kutuwa ne mari yekunze kwe ime nyika. So that's number one, we need to produce. Number two, pada fiscal discipline. Pada unyanzi kurana economy. Washa yika iwao. So that's the second thing. We need fiscal discipline. We need macroeconomic stability. We have to go back to basic economics. The day granji taura. Kuti, we eat what we kill. Tikabata gonzo, tunojika mbela ama zinodikama. Tikabata okanzo, tunojika kanzo. Zvinewo rubata kambeva woita expenditure yenzou ama elections ariko commander agriculture yamatanga nayo commander economy yamatanga nayo is just an instrument ye arbitrage. So management of the economy is key, and the biggest problem ye crisis yaitika from 2018 to now is that the economy has been badly mismanaged na Patrick Chinamasa. Chechitatu, ngati bvise zvimakontrol zvatinazvo zvanasi SI 64 of 2016. Zvimakontrol zvataita zveduty, zvimakontrol zvataita business doesn't like that. Capital is a coward. So zvimakontrol izvi hazviite zvatangoita izvi. Chechi four, let's have reforms. Tine zvimaparastatal zviri kungodya mari, vana eZimbabwe kwataakuisa vakwasha vedu kuti vanosenze ikoko. That's the only job which we have created in the last 2.5 years. So let's have reforms. Let's get rid of zvimaparastatal. Let's repeal chimutemo chechinonzi Indigenous and Empowerment Act.
Vaimbova gurukota rezveupfumi vachitungamira bato rinopikisa rePDP vatendai biti vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pa shortwave. Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vanoti havana zvavari kuwana kubva kubazi rinovamirira kana kuti Ministry of Welfare Services for War Veterans, War Collaborators and Ex-Political Detainees. Vanoti havasi kupiwa mari yekubatsirikana kana yekuti vararamisewo mhuri dzavo sezvavakavimbiswa nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvevakarwa hondo vachinga Dube kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata vamahiya.
Hapana chiri kuitwa. Mimi ndakambotaura nguva dzapfuura kuti zvaive nani kuti kusave neministry inonzi yevarwiri vorusununguko. Nokuti hapana basa rairi kuita. Hapana chavari kuita chinobatsira isu. Zvavari kuita vari kuita vachi kana paine zviri kuitwa. Hapana chiri kumbobvunzwawo maveterani kuti pane zvine chekuita nemi mungade kuona zvinhu zvakamira sei. Which I want to believe is democracy. Asi unotoudzwa kuti iwewe nechada kuzokutengera hembe, iwewe nechada kuti uzofamba nemaoko usingafambi netsoka. Zvekuti isu tinobvunzwa kuti kufamba nemaoko idzo tsoka dzichikwanisa kufamba zvakatinakira here kana kutishatira. Hapana munhu ari kubvunzwa pamusoro paizvozvo. Tinoudzwa kuti taakuda kuti uti zvakati uye musataura. Saka chatakaindira kuhondo chakatibatsira chii? Tingaende here kuhondo kunorwa hondo pasina chinhu chinozondibatsirawo inini, pasina chinhu chinobatsira ruzhinji rwevanhu. Nokuti dai ruzhinji rwevanhu rwaibatsirwa isu saizvo kuti kana ruzhinji rwevanhu rwainge rwine magarira akanaka, upfumi hwakamira zvakanaka, zvinhu zvakanaka, isusu tinogutawo kubva kupovho. Nokuti ndo vaititengera hembe, ndo vaitipa chokudya. Iye vabereki vedu chinonzi Zanla and Zipra mauto akaumbwa nevanhu. Saka hatichazivi kuti toti kudi.
Saka muri kushanda sei nebazi rinofanira kunge richimirira zvido zvenyuri?
Dai matoti iro riri kushanda sei, nekuti hapana chariri kubvunza isu. Rinoti iro ndiro rinoziva zvinoda isu, asi isu tiripo tichiziva zvatinoda. Saka hapana pari kushanda. Iro rinenge rakati kwandiri kana ndakutaura ndiri inino, ndotoona sekuti rakatoitirwa kuti vawane chokuita chinoita kuti vakafarwa hondo yechimurenga vose vanyaseinda pavasingakwanisi kuzotaurazve aidha pamusoro pehondo kana pamusoro pavo. Nokuti ndozvatiri kuona.
Mutauriri wesangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nhasi tiri kutarisa nezvinoda kuitwa nehurumende kugadzirisa upfumi uhwo hwaenda kumawere. Nyaya yekusamira zvakanaka kwezvinhu iyi inonzi chatowedzera nenyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo uye hurumende yave kushandisa mari yose kutenga mota dzekutsvaga rusigiro uye zvimwe zvinokwezva vanhu kuti vavhotere bato riri kutonga reZANUPF. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano ava vanoti mudura rehurumende pare zvino inhava izere mhepo.
Hurumende haina mari. Ukatarisa maaccounts akashowana reserve bank mari yeroom bank i2% yetotal deposit, zvichireva kuti madhipozita akaitwa nevanhu mubank $6 billion. Mari irimo ine hard cash inokwata kunotorwa imomo i2% inova tichingati close to $300 million. Saka vanhu vari kuenda chirwirame kunotora mari kubank ye$6 billion imomo ine $300 million. Saka hurumende yapererwa. And mukatarisa mareport ereserve bank anoratidza kuti mureserve bank hamuna mari inokwata kuti mwedzi upere zvichitenga zvinhu zvose kwenyika. Ndoti hakune ma-backlog e6 months. Makambani akaapply kuti vatenge zvinhu zvose kwenyika e6 months hazvitovabhadharwa. Makambani mazhinji Delta yakatadza kubhadhara madividends ayo kumashareholders nekuti hakuna mari kubhangi wacho. Kuti process iitwe kuti mari itenge zvinhu zvose kwenyika unofanira kutanga watsvaga cash yaunodhiposita mubhengi ndoruzaenda pawaiting list yozobhadharwa.
Asi kavari kuti ivo hapana chekuita nekuti munyika hamusina mari dhora racho rekuamerica harisi kubatika.
Ko zvavakati body notice ikauya ichagadzisa mari zhinji yakagadziristika. Tinofanira kudzidza dambudziko remuafrica nemuzimbabwe hatidzidzi. Tinoti taparura mutemo haritarisi kumashure zvinoita kuhigh school kuprimary kuti kana wafoita macorrection kana mwana ari grade 1 aita correction sei mapolisi nega asikaita macorrection. Nyika isina mari. Tinofanira kudziva chikonzero kuti nyika isina mari chii. Mari kuti iye munyika munoenda mainvestors ndivo vanofanira kuunza mari munyika munomu. Mari inouya nemadiaspora vari kunze kwenyika vanounza mari. Mari inouya nekutengesa zvinhu kunze kwenyika. Mari inouya nekupuwa zvikwereti. Ndo mafoo soze mari iwa haiwi nekuprinta zimdola. Yakaiprinta zimdola inongopepereka kuenda musango haina zvatibatsira nekuti hakuna kurembera zimdola. Kunya iye wacho arida kuti aone zimdola mangoti haaridi zimdola acho. Saka tino iye ada kuti ndinoda zimdola hapana uda zimdola. Haunga sozve dambudziko ka reZimbabwe nekupfurira zimdola haina zvatibatsira. Hakuna kune nyika 33 nyika 33 dzakashandisa US dollar dzapinda matambudziko rakafanana ndakapinda nawayo. Hakuna kana one yatataka kugadzira kuunza nyika mari yacho kuti kwacha zvisa zvazvaringana. Tinofanira kugadzira zvigadzirwa zvakawanda. Tinofanira kubvisa zvibinga mupini zviri kuti vati vanhu vasagadzira zvigadzirwa izvozvo zviri kuwanisa izvozvo zvecorruption. Ngavabvise corruption ndokutanga. Ngavaite kuti mitemo yekuti vanhu vaite bhizinesi inge chene zvakanaka iri doing business. Hazvitombodi kuenda kuna godoboi tokwata kugadzirisa kuti tiexport. Now isusu Zimbabwe tisitagatega panyika 33 dzakashandisa kumari yekunze kwenyika mari yavo yadonha. Zvinongowanza mari isi itoti sudzo current mari isina zvita ndiwozi bondi noti makamzwa imari bondi noti zvikuitira kubhondi noti zvichakataura izvomuna mei gore rakapera kuti richabhinwa izvi rava kubhinwa South Africa mangoti yaita hanzu kwaiye ukaunza bondi noti harisimagiri riri kusimagirwa bondi noti riri kubotswana South Africa Zambia Mozambique munhu echiuya ari pamusiri anopuwa bondi noti voti vakuenda kumusha o mari yekumba kwenyu endai munoshandisa mari yekumba inondochinjwa iwo marandi otoshandisa South Africa ikoko. Chagona hapana jira rebhindura yangadai akaita yangadai akatinomboda bondi noti iyoyo randi yaitosvika munyika manje randi kusara kumesina bondi noti hakichiwa ikoko.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vachitungamirira zvidzidzo paZimbabwe Ezekiel Guti University kana kuti ZEGU Dr. Gift Mugano vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nhasi tiri kuita hurukuro navadhumisani mupofu vekumondoro vanoti munzvimbo yavo hamuchina mufaro nemakororo ari kuba mombe. Atino kwanisa kubata mtawariro mapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba kuti tinzwe divirawo panyaye kuti mapurisa haana zvari kuita mukusunga mbavha dzirikurura munzvimbo iyi. Kuti tinzwe zvizere tabata vampofu.
Mungoti ukavhara mombe. Kusine kumba kuona mangwana kusimo. Pamunozoronda ronda mutsvaga mombe yakafamba chii. Mwana mombe yakatozviwa ikasikimia. Yakabviswa nyama yakasiwa mabhonzo. Vakomana vacho vasiya vabayira mapanga kumusoro. Nekumakumbu.
Izvi zvakatanga kuitika riini?
Izvi zvane nguva zvichiitika.
Ii nzvimbo dzipi dziri kunyanyoita dambudziko iro rekurasikirwa nemombe mumhondoro macho?
Tinoti mhondoro ngezi inonzi kumuloto village 3, muloto village 3, nemuroza nemuloto village 2, magogoros, inonzi magogoros, state primary.
Saka kusvika pari zvino hapana ati asungwa?
Hapana ati asungwa, havangashingidzira. Munhu wachona akamboya achitenga mombe acho akatenga mombe akazodzoka akatora mombe dzere usiku akauraya mazindani. Vakamuendesa kumapurisa, mapurisa akati akatanga kuvharavhara nyaya yacho nanhasi hapana kana zvapi zvaitika. Asi zviri kuitwa nevanhu vemumabhucha varipapo mumapurisa.
Mungati ndo vari kuita here kana kuti hapana umbo wakati tsvikiti ndo zvinoita kuti ka mapurisa asasunge vanhu?
Ya umbo une huripo hwebhuchi yakaonekwa yakatokwa nemunhu. Naiyewo munhu wacho anenge achitotaurawo kuti itai kana muchiti munoroya, itai murundukuwa muchiti ndini, itai kamushonga yacho yamunoita iyoyo tione kuti zvoita sei. Nyarara yatibhireya patoipedzirai munhu.
Vanhu ka vakasungwa vaba mombe mutongo wacho unenge wakati kurei, havatye vanhu ava kuti vanogona kusungwa?
Ndoona kuti chiita kuti vasatye vanhu ava vanenge vane ushamwari nemapurisa. Vanenge vari kudya mari pamwe chete nemapurisa ipapo. Mapurisa ari mumudhiri rwekudiwa kwemombe kuti iwo wabigwa mombe wacho ukatoiripota. Mapurisa andoita sekunge iwewe ndiwo waba mombe.
Pabiwa mombe dzakawanda zvakadii kubva zvatanga nyaya iyoyi?
Mombe dzabiwa chaizvo kana ndisine kumanishi kana kuma15 zvaitosvika.
Imiwo sevagari vemumhondoro muri kumboitawo here mushandira pamwe wekuedza kudzivirira kuti mombe dzenyu dzisabiwa?
Iye vanhu vari kutirai vamwe vari kutisvedza matanga padhuze nedzimba, vamwe vachitenga dzimbwa kuti vakomana vacho vasanye vachiwo kusvikawo imbwa wakava dzachema vakomana vomuka usiku vachitarisa matanga kuti hapane chingadai chaitika kudanga.
Asi chingave chii chaizvo chiri kukonzera kuti vanhu vatange kuba mombe zvakadai?
Ya tinoona kuti kuwanda kwaita vanhu nekuda kwesimbulasi dzakauya dzavakirwa nedzimba nevemabhucha kuwanda kwaita vanhu muzvimbo ndoona sekuti ndezvimwezvo zviri kuonesa kuti ndekudiwe izvozvo.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo mapurisa uye makambotaurawo here nemumiriri wenyu mudare reparamende?
Ya kungoti vakuru vedu kuno kweparamende vaona kwacho kunonetsa. Nogonaida vakatavambovavhotera.
Ndiani mumiriri wenyu wedare reparamende?
MP Mike Gava.
Saka kana vakateerera muda kuvaudza kuti kudii?
Ndodzoti ndivatibatsirewo vamhanyemhanye vemapurisa vedu pakubatumwa vakuru vauye vaozoodhita mapurisa.
Mugari wekumhondoro vaDumisani Mupofu vari parunare kumhondoro kwakare. Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuna Mavelas Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki anoshanda iye nemadzimai vanoita zvemimigodhi. Titsanangurei kuti imi ndimani uyezve sangano renyu rinonzi chii?
Ndinoitwa Muzvare Tapadzwa Muropa, ndiri programs manager weorganization inonzi Center for Natural Resource Governance CNRG, ine maheadquarters kwaMutare uye tine maoffices muHarare.
Imi mati munoshanda nemadzimai anoita zvemimigodhi, ndeapi matambudziko amuri kuona vachitarisana nawo amuri kubatsira imi sesangano?
Matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumigodhi anosanganisira nyaya yekuti vachi vazhinji vava havawane mukana nekuti vapinzwa mumabasa nenhaya yekuti vanogona kunge vari vanhukadzi kana kuti havana zvidzidzo zvakakwana zvinodikanwa mumigodhi uye tinoona kuti mhirizhonga yakanyanya zvikuru sei mumigodhi inogona kunge iri mhirizhonga mudzimba kana kuti mhirizhonga inotokonzerwa nemamwe maagents ehurumende yedu zvikuru sei mapurisa vanenge vachida kukanganisa madzimai vanenge vachitaura kuti mining haisi kuuza pundutso mukati meupenyu hwavo takaita ongororo munzvimbo dzakasiyana-siyana sekwamarange zvakaonekwa kuti muna 2008 pakaitwa operation hakudzoki madzimai akashungurudzwa zvikuru sei nemapurisa nemasoja apo pavaida kuti vabudise kuti madiamonds ari kucherwa aya haasi kubatsira madzimai saka tinoti kushungurudzwa kuramba kuchienderera mberi mamwe matambudziko ari kusanganiswa nemadzimai vari kugara mumamining areas anosanganisira nyaya yekuti zvoni hutano hwavo zvikuru sei hutano hune chekuita nesikaru dzavavo tingangoti reproductive health iri kukanganiswa nenyaya yekuti mvura yavanoshandisa pakugeza kana pakunwa inokanganisa mitezo yemiri yavo inenge yakonzerwa nekuti mvura iyoyo inenge yapollutwa kana kuti yakanganiswa nemamining companies mvura ine tsvina yanenge ishandiswa nemamining companies inosvika ichiiswa mumurumu saka ndozvimwe zvatiri kusangana nazvo uyewo zvikona kuti vane vechikoro vazhinji vacho havachafariri kuenda kuchikoro vakuda kushanda semakorokoza mumamining community saka tiri kuti isusu secnrg tinoda kuti hurumende itipe mukana wekuti madzimai iwavo vakwanise kutaura nhunha dzavo vakwanise kubudisa chokwadi pachena pasina kuti pane mapurisa kana kuti masoja anogona kukanganisa kodzero dzavo
pane vamwe vangada kuziva kuti imi makafunga sei kuti mutange kuita basa ramuri kubata iri semudzimai
inini ndisati ndabatana necnrg ndandagara ndiri nhengo yeorganization inonzi women's coalition in zimbabwe yakava inondisimudzira kuti ndigone kushanda nevamwe tione kuti matambudziko emadzimai angagadziriswe sei asi takaona kuti tabatana necnrg madzimai anogara mumamining community vanga vasina platform atingati mukana wekuti vabatana nemamwe mapato akasiyana-siyana emadzimai kuti vataure nhunha dzavo kazhinji kacho tinoona kuti pakangotaurwa nyaya dzekuti women in mining madzimai anowanzobudiswa ndoo madzimai vagara vane migodhi yavo asi isusu tiri kuti zvoni nyangwe mining yacho inonzi inogona kubatsira madzimai inogona kushandura upenyu hwevanhu tikaenda mumamining communities iko zvino zvivakoma tinoona kuti marodzi acho akacherwa hakuna mvura yakachena mamining companies acho kuti ugare pasi navo uvatsanangurire nhunha dzevanhu havadi kana kuti vakwanise kutaura nemi uyewo vashandi vanogara mumamining community havana mukana yekuti vakwanise kufoma yatingati workers community saka tavaona kuti zvinhu zvakakosha kuti tishande nemadzimai agara mumamining community tione kuti kuri kunzi migodhi yese yapera kuri kunzi zvicherwa zvese zvapera pasi zvii zvimwe zvatingakwanise kuita zvinogona kuvandudza upenyu hwevanhu saka ndosaka tichiti tinoda kuti titarise yatingati maalternative ndedzipi dzimwe nzira dzinokwanisa kuunza bundutso zvakaita seagriculture ongororo yedu wavakoma takaona kuti kazhinji panotanga mamining activities minda yevanhu yakanaka inotorwa nemamining companies kazhinji kacho tinoona kuti madzimai vanova ndivo vanorima chikafu vanobatsira nyika kune chikafu vanenge vasisawane minda yekuti vakwanisa kuti vaenderere mberi vachichengeta mhuri dzavo
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muri pano pachirongwa chedu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nhasi tiri kutarisa nezvedanho rakatorwa nedare remakurukota kana kuti cabinet rekubvumidza kuvandudzwa kwemutemo unochengetedza kodzero dzevana kana kuti Children's Act kuti unge uchifambidzana nebumbiro remutemo idzva kuvandudzwa kwemutemo uku kunenge kwaakuitawo kuti inge iri mhosva kuti vabereki varodze mwana asati abva zera pamwe chete nekusatoresa mwana chitupa chekuberekwa kana kuti birth certificate murukuru edu, tinasa chigaro wesangano rinomirira vanhurume repadare la Jona Gokova. Tinogamuchira ine mufaro pa Studio 7 va Gokova.
Tinotenda vakandimiri nekundigamuchira pa Studio 7 kwazuva yatereri.
Vagokova, nhasi tiri kuti timbotarisa nezviri kubuda kumusangano wanga uchiitwa nedare remakurukota kunyanga uko, kwatinonzwa kuti vawirirana kuti mutemo unechekuita nekodzero dzevana, Children's Act, unge uchiwandudzwa kuitira kuti ufambirane nebumbiro remutemo idzva. Imiwo sesangano repadare munotambira sei urongwa uhu?
Isisu tiri boka revarume, varume vacho vakawanda, tiri madzibaba vane hanya nevana vedu, baba vasingadi kuonawo vana vedu vachirodzeswa vasati vasvika zera. Saka tikutopengawo nenyaya yacho yekuti dai kwava nemutemo wakadai, vana kana vari maoko edu semadzibaba vave vana vanochengetedzeka.
Nyaya iyi haisi itsva Vagokova, yekuti vabereki vamire kurodza vana vari vadiki. Chii chiri kuita kuti zvirambe zvichienderera mberi?
Isu padare tinotone maprograms atinawo atiri kushanda nawo nemadzibaba nevanhurume, kuti vanhurume ngati mirei nenyaya iyoyi, tishande pamwe chete nevezvemutemo. Vavariro yedu ndeyekuti vanhu vasatombofa vapinda munjodzi yekusungwa, because isisu tiri kuita public awareness yekutaura kutogara nevarume tichitaura navo pamusoro pekuipa urongwa ihwohwo hwekurodza vana vadiki.
Kune zvimwewo zviri kunzi zvinofanira kunge zvichisungirwa munhu kana akanga aita zvakafanana nezvinoitwa pane dzimwe tsika hanzichina Mwari. Zvimwe zvinhu zvinganzi here vanhu vanofanira kusungwa kana kuti itsika dzevanhu muchionawo imi Vagoko?
I think china Mwari choda kunzwisisiwa, because kana vanoita zvechina Mwari vachidzidzisa vana kubata varume, havasi kuti ibva vanozviita izvezvi. Zvinhu zvinofanira kuva nenguva yazvo. Saka kana china Mwari tiri kuratidza kuti tiri kukonzeresa kuti vana vabatwe vasati vasvika zera, then tinogona kupesana nacho. But sekuziya kwatinochiita inonzi pachirungu cultural practice, but as long as isingasvike pakuti vana vanenge vakubhinywa nekushungurudzwa nevarume nekuti vabva kuchina Mwari.
Dzimwe tsika dzamungatiodai mutemo uyu ukashandura ikave mhosva dzingava zvakaita sezvipi munyaya dzekuchengetedzwa kwekodzero dzevana?
Tinotaurawo pamusoro penyaya yechiramo, but yechiramo irimo kudhara mumurawo, because ukabatwa uchinzi pane yavanoti indecent assault, wabata mwana mazamu, wabata mwana nhengo dzisingafaniri kubatwa, then even ari muramu unofanira kutorangwa pamusoro peizvozvo. Saka ndo dzimwe tsika dzatiri kuona kuti dzichiri mumagariro edu patinofanira kudzipedza. Tsika huru inonetsa panyaya idzodzi ndeyekuti vanhu havadi kutaura pamusoro pazvo. Zvinhu zvofanira kutaurwa pamusoro pazvo tichizviexpose, tizvipedze, varume vave varume pavo, kwete pagandanga.
Saka imisangano renyu zvii zvariri kuita kuti nyaya idzi dzinge dzichikurukurwa padare pane vanhu vese?
Izvozvi tine atinoti macommunity dialogues, patinosangana varume, madzimai ivi nevana vadiki tichitaura nyaya idzo dzemagariro akanaka atinofanira kukurudzira nemagariro akaipa atinogona kusangana nawo anofanira kunomhangarwa kumapurisa. Tiriukutaura pamusoro penyaya idzodzi izvezvi munharaunda dzakawanda dzatiri kushanda tichisangana nevarume, tozotora varume toti handei tonogara pasi nemadzimai nevana, toona kuti matambudziko atinawo ari munharaunda dzedu ane chekuita nekushungurudzwa kwevana, matambudziko akaita sei.
Aiwa, tinotenda zvikuru Vagokova nekuwana nguva yekutaura nesu.
Tinotenda, ndafara kuti nhasi tawanawo mukana wekuudza vateereri zviri kuitika munyika medu.
Manga makateerera kuna sachigaro wesangano revanhurume repadare vaJona Gokova muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai maoko aBlessing Gulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo votenda kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuAir Zimbabwe asi vachiti kambani iyi haifaniri kutengeswa asi vanotungamira bato rePDP vatenda ibiti vanoti Air Zimbabwe iri kupa kuti nyika itonyanya kuenda kumawere munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri Doksiya Imina Chris Gande munhau dzechindebele.
Tika disenda baku VOA ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomgqibelo mhlaka 20 Nkwenkwezi 2017 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla leMDCT lithi liphangathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Silengxoxo lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo.
Engakutsho ukuthi leli bhalabhala esiphakisiwe ukuthi torture ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe. Kambe selidiniwe langena endlini yakho. Kambe umnikazi webhalabhala ngubani? Kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilomnikazi abuye li-torture.
Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomntakami umzana Wolfman Ncube umkhokheli webandla leMDC othi wadlengulwa eSouth Africa kodwa amapolisa kawafuni kubopha owenza lesihluku.
Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlenzeni ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni ungitshela ukuthi a bengiyocansini nawe esithandwa sami ngathi cha ungathi boyocansini nami.
Kuhlelo lwethu lwemaphandleni lamhlanje sixoxa lesakhamuzi semaphisa umnumzana Winston Dube. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla umnumzana Love Momoyo ukuze sizwe ukuthi kahle kahle unjani lomkhankaso abathi wehlukene leminye yeminyaka yonke.
Engakuveza ukuthi njengenhlanganiso sesikhalisile uhlelo lokufika ebantwini. Uhlelo lwethu sesinenyanga ezintathu lalisungula lapho kwaqala khona umongameli upresident uTsvangirai evakatshela ama-provinces wonke awenhlanganiso yethu lapho wayebonana khona labantu abangekho kwezombangazwe kodwa kungabantu abahlonphekayo ezigabeni SGNAyo kuvalisa abe-church izindona lamasobhuku kanye labosomabhizinisi. Sasesihlela uhlelo lwesibili lapho esathuma khona inkokheli zebandla lethu ezingamalunga e-National Standing Committee. Sabanika ama-province atshiyeneyo ukuthi bekhokhela inhlelo zokuyafika ku ma structures ethu kuma one engakuthi amafitshane babhizi njengoba ngikhuluma nje kuma provinces wonke ngenhlelo ezijeneyo. Inhlelo lwakuqala njengoba ngijile ukuthi luhlelo lokusebenzela ku-ward omunye lomunye sitheka buyele lapho i-ward owazala khona akhulele khona ekhuluma nabantu ebabonisa namalungiselelo okhetho asekhona. Silokhetho olunye oluqondane labontanga lapho esikhangela ukuthi omunye lomunye sabelethe umntwana wakhe nxa sisiya iregister njengama-voters. Sibo sesiba lolunye uhlelo oluqhutshwa ngomama olukhangelele lakuthi umama kangatshiyi umntwana wakhe nxa esiyabhalisa ukuba yivota.
Kulolunye njalo udaba oludla ubhedu lezinsuku udaba lokumanyana kwamabandla. Sesike sezwa abanye besithi amabandla engaze abambane okuzakhathaza ukuthi ngumbani ozakhokhela umanyano lo. Uthini wena ngodaba lolu?
Tina njenge nhlanje sase uchoyo ukuthi ubumbano okhokhelayo kumbe ngubano ongasoze khokhele awuqathe kangangako. Okhathekile ukuthi kube lesivumelwano osokuthi ngendlela esihlela ngayo kumbe sisebenza ngayo inhlelo zethu ziyahambelana yini lalabo bantu esifuna ukusebenza la. Singakhangela inhlelo ukuthi ziyahambelana sokusitsho ukuthi lawo muntu kumbe labo bantu kuyabo kusobala ukuthi ngasebenza la. Engakutsho sizama ukuthi sichace udaba lokuthi umbani ongakhokhela. I-MDC ekhokhela uTswangira isileminyaka elitshumi lasikhombisa phose ilwisana lo mgabe lezalo yakhe. Engakutsho ukuthi leli bhalabhala esiqhabiseke ukuthi torture ngo-1999 sikhuluma nje selidiniwe kambe selidiniwe langena endlini yakho kambe umnikazi webhalabhala ngubani kambe sowungabo nguwe wena umnikazi wendlu kumbe ibhalabhala lilobunikazi abuye lixotsha yikho ngibona ngathi kuyachaza sobala ukuthi thina njengenhlanganiso sasidinga umuntu ozakhokhela umanyano lowo kusobala umuntu osuke exothanisa inyamazana yakhe ngamafitshane yikho esiwukhangeleleyo njengenhlanganiso ukuthi nxa sokudingakala umuntu ozakhokhela umanyano lo ukhona kade vele esekelana lebhalabhala lele and isibona ngathi kusobala ukuthi bhalabhala leli ngelakhe.
Hello ke ngumnumzana Love Moyo umgcini sihlalo webandla le MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba fobe mbuna
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngisekhezi emaphisa njalo ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Winston Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Mthembo baba.
Yebo, linjani Nkomo?
Hayi, siyaphila, linjani lani khona ngapha ekhezi?
Hayi, siyaphila, siyaphila, sibona nje ukudiveka emaphandleni la.
Kuyini okuhluphayo tu?
Lapha impilo enzima, kulamali, izilimile, kutotile, kuphilwa nzima manje.
Litholanga lutho emasimini?
Emasimini kutholakala okuncane, izilibe lilinengi kakhulu, kutotile.
Okuncane belikutholile khonoko kuyini?
Kanje kuyimunjanyana, kuyisipho kunye kuncane, kulokungamabelanyana lakho, kuphulile kwaqonga, bekungafaka abantwana ngenxa yokuthi amazali maningi.
Ngalokho Dube iseliphumile vele emasimini sezange namahlanga kusela lutho lwenzakalayo.
Abantu abaningi sebephumile lapha emasimini amahlanga lo bengakangeni kumele ukuthi kuqale kungani yaphuza.
Ngezinye indlela ungathi libhekane lendlala lonyaka lomnyaka ozayo.
Indlala vele iza kuba khona kusabe kuthiyana njengabantu ngabantu. Ngoba abanye bahle besebenzana izinto zokulimisa, abanye abalimileyo nje endaweni ezigcineyo bazatholathola. Indlala vele iza kuba khona ikakhulu ebantwini ezifuyeni kuzabangconywana.
Wena kuyini okuvunileyo, kuyini ongathi ukutholile?
Amabele, amabele anyana nje ana lawa athise sitopatopile khona kokuncane, hayi izingalani zincane. Phela lapha siphila ngamadodo, lapha indawo yamadodo le, lonyaka kula, kalutshwana.
Olivama ukuwatshaya mpela amajodo.
Yina izulu lingaliningi kakhulu, hayi phela kuhle imiqhanga, kuyini okunye ungakuhle aphandle kuhle imiqhanga lapha emakhaya lapha indlala phela.
Izifuyo zona uthi zikahle mpela lonyaka zizasila, agcwele amadamu lamadlelo ami kahle.
Amadlelo ami kahle, amadamu alamanzi, kodwa amadamu phela sayagqubeleka vele, amadamu la agqubeleka kudala ngamadamu nje ngebizo. Akugcini manje ongamadamu lokhu masinya nje kuyabe sekungela amanzi nje.
Kula mizamo yokwagebha kakutsha kukhichutaka.
Le ndawo yekhezile imizamo ngayibona ngathi Nkomo lapha, hayi akukhathana lapha, kase sibone imidlalo yokugebha amadamu lapha sekusivela kwezinye indawo.
Amanzi awukunatha emakhaya lapho liwakha ngaphi emfuleni lile zikotsho kuhamba njani?
Kule zikotsho zilithwane izikotsho, uthole isigaba zengu-2 labantu abaningi kule zikotsho, 2 kuphela zilithwane izikotsho.
Liyawathola kahle kahle kodwa amanzi?
Mazimbili kungafa SA1 amanzi asetholakala nzima, siyathola ye, kodwa ke abantu bahamba umango omude besiyadinga amanzi, bahamba imango.
ukhuluma ngodaba lwezikotsho lolu lendlala elibhekane layo mhlawumbe mabe lalela abakahulumende akhona amazwi ongathanda ukuba ukuwaqondisa kibo
abakahulumende ayi ngakhuluma kodwa sesiyakhuluma sadina vele indawo leyo ikhezi vele ayikhanyelwa abake bebuye abakuye ebantwini bezozibonela abantu baphila nzimandana
abantwana ezikolo bayahamba kahle kodwa
abantwana ngikhuluma nje abantwana abaningi baxotshiwe khona besigabeni esikole baxotshiwe akula mali ye-school fees bayithatha abantu imali akula mali hlezi baxotshiwe abantwana abaningi bahlezi
kodwa uhulumende wathi akula mntwana omele axotshwe ngenxa yokwehluleka ukumbhadala imali ye-fees kabakulandeli lokho abaphathi
mina angeke ngifakaze into ekhulunywe nguhulumende ngoba kuyakhulunywa emaphepheni xa sokubuya ngathi ezikole bakuthi thina sikwazi lokuthi umuntu ebuyethela imali ezikole ezibhoe
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo odube siyabonga lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni ngixoxa lesakhamuzi isekhezi umnumzana Winston Dube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki
ezayo siyabonga Ntungamili sekulenani eliphezulu elikhwela mihla ngemihla elabesifazane abahlukuluzwa kumbe ukubulawa ngabesilisa kwele South Africa. Ngeviki ezayo sizalethulela indaba eziphathelane lalokhu.
Uhlupho olunjalo luningi kakhulu ngoba ungananzelela abantu besifazane basuke eZimbabwe umuntu uzalapha akakutholanga lokulaywa nje esekhaya abantwana abancane basuke ezikolweni usebuye lapha eSouth Africa fike lapha mhlawumbe uyaqala lokuthandana nje la noma sehlangana lenkinga akula babakazi uzaqonda kuya thi hayi babakazi lapha sokunje ugcine ehlale ebekezela kuloyo inkinga agcine sebuleyo njengalokho esikubona kusenzeka.
Thiyani Ndlebe ngeviki ezayo lapho esizalethulela khona indaba ezokuhlukuluzwa lokubulawa kwabesifazane ngabesilisa esokubhahile eSouth Africa. Lamhlanje kuhlelo lwethu liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa lomntakamnumzana Welshman Ncube ugugu lethu Ncube othi wadlwengulwa kwele South Africa kodwa amapholisa ayala ukubopha owenza lesi sihluku. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlela.
Yebo, futhi ngiyajabula ukuba uhlela.
Yesizwa kuthiwa uke wehlelwa luduko olukhulu kakhulu ungasitshela ngamafitshane ukuthi kuyini.
Yebo, futhi ngibenguliwe ngahamba ngayovula i-case emaphoyisa. Amaphoyisa i-case yami awayithathi serious ngoba naye uyagwaba uthi yena akukho ndawo lapho i-case yami ezofika khona ngoba yena uyazana nabantu abaphezulu. So ngithe ma ngiqeda ukuvula i-case yami ngathathisa ngapha iphoyisa i-statement. I-statement sami bekuyi-6 pages kodwa i-docket police yofika ngase-court kwatholakala ukuthi i-statement sami phakathi kwe-docket sokusele amapheji amabili nje kuphela. Njalo yena naye lowo muntu ngamkhomba epoyiseni ipoyisa alimbophanga. Ngathi ngibuza ipoyisa ukuthi kwenzakalani why ungambophi lo muntu. Ipoyisa lathi lona lithole umlayezo from u-General Ndaba no-Colonel Simelane yibo abamphetheyo bathe engabophi lo muntu.
Ngamafitshane ungasitshela ukuthi kahle kahle kuyini okwenzakalayo.
Cha, umuntu lowo besilokuzwana futhi lokuzwana kanjalo besivumelene ukuthi mina angikakazimiseli ngokuya ngasocansini. Sahamba sayodla isidlo sasebusuku. Semasidla isidlo sasebusuku sathola newayini lokuphuza. Ngicabangela ukuthi kukhona isidakamiso wasifaka ewayinini lami ngoba angizwisisi ukuthi ngaphuza iglasi elilodwa nje lewayini. Ngavele ngalala ngangazizwa nje ngalala njengomuntu ofile. Angi-understand le. Mase ngivuke ekuseni ngibona ngimanzi ngasemlenzeni ngiyambuza ukuthi kwenzakaleni ungitshela ukuthi ngiyokancini nawe sithandwa sami ngathi cha ungathi bo yokancini nami ngoba angikuzwanga nokubuzwa nje ukuthi nisukume ngasithi isikhathi lapha netafuleni bengihleli khona ngizofika lana ngakhumula nini lezompahla kwenzakaleni angazi yonke lento into yokugcina engiyikhumbulayo bengihleli lapha etafuleni ngiphuza lelo wine okwenzakale ngemva kwalokho angiku-understand angikuzwisisi angikaze mina ngaphuza iglass lewayini ngaba yindiyana ndlela
manje nxa utshela amaphoyisa usiya komkhulu wakhona umchasela ukuthi kuhamba njani
Kabathathi inyathelo sengize ngabhalela naye uMinista uMbalula yena ngokwakhe ngathi ngibhalela uMinista uMbalula wangiphendula wathi yena uzongenela aze kimi angiphendule ngemva kwensuku ezimbili namanje lokho kuzinsuku ezimbili amshoshe kuzodlula amaviki amabili ngaya lapha nepolice station yakhona akukho lutho olwenzakalayo lokho bathi bona balinde iforensic igazi lelelathathwa kimi nalowo udoti owathathwa ngaphakathi so iforensic wakhona ngiyababuza ukuthi uphuma ngemva kwesikhathi esingakanani bathi ngemva kweyinyanga ezingu-6 or more months ngiyoba ngikuphi mina njengomuntu odlwengulwe lapho ngiyoba ngisenzani njengomuntu odlwengulwe lapho mina ngiphila impilo yami ngedwa ngiphakathi kwe-island akekho umuntu engiphila naye akufanele ngihlukumezeke
wena ungumta kamnumzana Welshman Ncube oyazakalayo kakhulu kwezombusazwe njalo lithethe komongameli Jacob Zuma pho lokho akwenzi na ukuthi icala leli libe lesisindo kakhulu
yebo uWelshman Ncube ubaba wami ongizalayo kodwa umthetho ufanele wenziwe ubaba wami akekho ngaphezu komthetho njalo ubabazala akekho ngaphezu komthetho leli lilizwe elilandela umthetho lilomthetho mina ngingumuntu la nginamaphepha okuba la even kuthiwa anginawo amaphepha ngingumuntu kufanele ngisemzansi imithetho yasemzansi kufanele ingivikele mina why kuzomela ukuthi mina ngihambe ngiyotshela ubabazala ubabazala kasilopoyisa ubabazala kasiye prosecute ubaba wami kasiye poyisa lasemzansi ubaba wami kasiye prosecutor yasemzansi umthetho ngumthetho mawenziwe kunamapoyisa kunamaprosecutor mabenze umsebenzi wabo njengomsebenzi wabo why kumele mina ngisebenzise ubuhlobo pho laba abanye omama ngaphandle abangenazo izihlobo bazokwenza kanjani kutsho ukuthi bazodlwengula nje kuphele kudlule kanjalo ngoba bona kabanazo izihlobo
okwakathesi kuyini okwenzakalayo ukukhangelela ukuthi uza kwenza ngodaba lona lona
okwamanje nasemaphoyiseni akukho nto eyenzakalayo ngasekhothi akukho nto eyenzakalayo mina sengize ngabhalela u-National Director we-Public Prosecutions, u-Advocate Sean Abrahams, ngimcela lokho abakubiza ngokuthi yi-private prosecution. Ngoba uma bengafuni ukuprosecutor indaba yami, uma bayilethe kimi mina ngizifunele abantu abanjengabo-Harry Mel, bangiprosecutele indaba yami. Ngoba mina ngiyabhelieve ukuthi mina nginayo indaba, nginabo futhi ubufakazi bokuthi mina ngivumelana ngokuya ecansini nalo muntu. Njalo nginaso isiqinisekiso sokuthi i-state sizomconvicta lo muntu. Ngicela leyo mvumo uma kuyukuthi i-state asifuni ukuthi simprosecute.
Hayi, kuyezwakala, siyakufisela inhlanhla ukuthi udaba lwakho luphethwe ngemfanelo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu. Ungavalelisa uZulu?
Ngiyabonga Zulu. Saleni kahle.
Hayi, lathi sibongi. Hello ke ngugugu lethu Ncube umntaka mnumzana Welshman Ncube okhokhela ibandla le-MDC ebesixoxa laye uhlelo liphuma lendaba lithona lendaba le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz okwamanje ke sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami kusithandekile Mhlanga namhla kuhlelo sixoxalo nkosikazi Sakhile Lilinne isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu sisakhe.
Siyake sikuzwe ukhuluma emsakazweni njalo ubhala lembiko ethile ebulenjini. Kahle kahle ungubani njalo kuyini okukhankaselayo?
Izizala ngosakhile sikhomisa odubenza lemzingwane. Ukhuluma kakhulu ngabomama, iabuse yabomama, uhlukumezwa ngabomama ezindlini. Umuntu ongumama nxa esehlukumeza ezindlini akubi kuhle. Uhlala ubona umuntu ongumama engotshayiweyo, abanye abama blue eye, abanye umuntu yabe egxotshiwe njengeBotswana lapho uyakwanisa ukubona omunye umuntu egxotshiwe. Ihlala phansi uzothi ngile 2 days ngilala emnyango. Ubuyabe ekhatshana lekhaya bakungeni ukuthi angathini. Kuhlukumezwa kwabantu abangomama labantwana of which into engalunganga kakhulu empilweni.
Njengoba uzisebenzela uwedwa ungekho kunhlanganiso lezi ezilwela amalungelo oluntu kumbe kwezombusazwe, uyakukhulumisane labo yini labo mama?
Sometimes ngiyakwanisa ukuthi ngihlale phansi lo muntu ngimcebise, ngimtshela ukuthi uyabona nxa empilweni nje, nxa umuntu ungabona umuntu ongubaba elilanga lokuthi ufake isandla, akufake isandla kwesibili, akufake isandla kwesithathu. Vele umuntu uma ekuthanda umelanga akufake isandla. Kwanisa ukuthi ngincede umuntu lwana ngimdingisa umsebenzi kumbe nxa nginokuyimali okuncane angilandawo ngaphinda ngisebenze ngitholeni, ngimnike imali make sure ukuthi uyahamba ekhaya abuyeli, ngoba impilo yeBotswana ma ungumZimbabwe uphinde uhlukumezeke. Omama abaningi bayabesesaba ukuyaripota emapholiseni ngokuya kuthanda ahamba ayiripota uzafika abanjwe adiphotwe. Ukufutha ukudiphotha futhi ayobona ukuthi ngizadiphotwa ngingelalutho kumbe nginjani, kungcono ngihlale ngimelele ukuthi ngihlukumeze. Kuf at the end ubulawa wena, uba yisilima wena, enesala umuntu okuhlukumezayo lokhu enjalo. Ngiyangize ngifisa ukuthi nganithiwa kule minye imikhankaso ebakhona eyangapha yabomama abangapha eBotswana bona abavele eZimbabwe, sometimes singahlangana as a group sikwanisa ukuthi njengoba ngihamba mina almost umsebenzi engiwusebenzayo njengoba ngishilo umbeka duze lamaZimbabweans almost every day. Uyabona ukuthi omunye umuntu can just open up ekutshela ukuthi umbona yini nje sesishab ngithwele nzima ngilamsebenzi. Omunye awutsho ukuthi ngiyasebenza ushoneleli ngingashayise usuku uyabuya ngishaye. Into ezinye ziyabe zizusha ubuhlungu lawo ubona ukuthi ungumuntu akamama wakho, into ebuhlungu kakhulu ezisha ubuhlungu.
Ubona bebaningi yini abadubekayo kumbe iningi lile msebenzi engcono?
Hayi, abantu beZimbabwe eBotswana abaningi badubeka befolela ukuthi ngama-piece job njengokuthi imoto iyaliphonga ukuthutsha izihambela. Ufica umuntu ongumama usegijimela emoteni ewindini, piece job, piece job, ecela ama-piece job ukuthi at least umuntu wangume ngamniwa kwe-20 pula kumbe 30 pula ewatsha. Khonapho ungabona esenza njalo endlini uyabetshile umuntu ongubabehlezi, umbuya betshile abantwana ekhaya lomama. Bakhona abasebenzela kuhle, abazikholela kuhle, but abantu bayadubeka. Ufica ukuthi uze umuntu ethi ngilele rinki in 2 days ngiyela ndawo yokuhlala ngoba engafuna ukuthi eziphosela kobobaba ukuthi at the end agcine ku-abuser futhi ebekwazi ukuthi akula lapho zakhona yena ngiyowakudubhayo wakunika indawo yokuhlala.
Ngaphambilini kwalingxoxo uthe omama abawodayo bagcina bengena empini yabatshayeli bemchofo.
Ewodeni lami ngomunye wangikhona ngiyangibe ngithinwa ngile spare time ngiyangiyonta amabheli, amabheli ekuhambeni kwami okokugcina ngizange ngihambe kuhle eSouth Africa ngoba safika sasiyawota eBenoni le Kempton Park. Ikhombisa sihambe ngawo sathi sibuyela sesingene ukuthi sesiqedile. Salandwa yibo bona abobhuti bemchofo basitshela ukuthi yeke umuntu lo esihamba ngawo ama-7 seater bayaphayilitha, so akumelanga ukuthi singene, kuyomele siyigada amabhasi. Baharasa baharasa basitshela ukuthi sizalitshisela lapha silenza into eziningi. Sasingomama, omama sasibaningi, sasi-almost ikhombi yayiphosa ijwale kuyithi omama. Kwasihlukumeza kakhulu ngokuthi uyethukile. Udriver bamkhipha bamfaka esayidini kwathiwa se-slip driver to e-park station liyengena phakathi kwamakhombi aye ahamba le imota siyawonta isenzana lingayala futhi liba msindosa litshisa litshise konke le mpahla zethu. So into enye ukuthi ungathi uyacabanga kuthi usuphi ukucrossport uhambe iwota uyahamba uhambe lichosi ufike ubulawa egoli abantwana bakho ngapha bekumelela ukuthi umama uzavuya. Ungawota eZimbabwe, ungawota eZimbabwe amabheli, but angiboni ukuthi kuzasinceda ngoba lapha liwodwa khona eMozambique kungena usithi Zimbabwe bahluphe eBotswana njalo ukulidiclare imali zangikhona eZimbabwe kufuneka imali ezilingi okudlula uma ungena eSouth to Botswana usiyawota.
Laba abanye omama abathengisa emgwaqweni-ke
bakumele ube ne-trading license. And of which trading license yangibona yena le ukutshela iqiniso sami abayiniki ama-foreigners. Ama-foreigners ungabona uyiniwa
yavurali shop or a boutique shop woko kutu za usenzo valera ndialo kumbutenzele mtuane ozari ena so zeti mwase wivuya wana wana wanda vipailo kumbabe kansili abacheli kutu mzimbabu ya wosu fungu sala lawe nganu umuto kuni niskala angumu mtuane alpona so zile wana zidwada wana zilele ya wea chachu pindu tati limpal ofuichi trading license na lana uzu itoli awi itoli
sifungile kakulu kutota lawe kuse
oke nyabunga kakulu kuswagila saa
leo balaleli wego ingo tolo nkosikazi sakile liline isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Botswana asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile ube lelanga elihle. Kwezemidlalo lamhlanje abasekeli beqembu leHighlanders baphakathi kokuqoqa imidlalo yokuzilibazisa lokulibazisa uZulu ngenjongo yokubuthanisa imali yokuphathisa iqembu labo elikhangelelwe ukuthi lizahlawuliswa imali ngemva kokuthiya umdlalo ungaphelanga ngeviki edluleyo phakathi kweqembu leHighlanders leDynamos. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa uAbel Khumalo.
Kuzabe kunabaculi abaningi ababuya kithi khona ngale komthwakazi. Imali esizoyithola lapho zohambe eclub ibuze ikhona ubhadala ifine leyenzakele yendlela yokumiswa komdlalo owayenzakala phakathi oyalenda zebena.
Likhangelela ukuthi kuzaba kulabo bani ngamagama nje amalutshwane ongasitshela bona ababe belibazisa uZulu?
Kuzabe kunabo mehlo kaZulu abashaya amaskandi, kuzabe kuno ethimbani uzinja ziyamluma amabhukudwane nama groups amaningi kakhulu abuya kithi khona la akhona besikole.
Kanti vele imizamo yona le eyokubuthelela imali yona le liyithatha njani njengoba lesinqumo sakhona sokubana iqembu lihlawule malini akukakhulunywa?
Hayi, thina silanda ukuthi bazocharge imali engakanani. Thina imali esiyabe siyi-raise noma idlula le ababeyi-charge silanda ba thina sifuna ukusiza iclub. Thina ngendlela esibona ngayo singama-supporters e-Highlanders abantu abenza intentional especially ama-referees into abayenza amabomu ukuthi vele iqembu bayakwazi ukuthi thina abantu ama-supporters e-Highlanders vele bale temper ungayenzi i-decision encane vele baphose izinto phakathi. I'm not encouraging abantu ukuthi baphose izinto phakathi.
Licabange ukuthi lizaba le malini elizayibuthelela wena?
Ngazi ukuthi singaba le malini kodwa maybe ngafika kubo 20,000 yesesibhengelele lapho singayi-raise.
Alo ngu-Abel Khumalo isiphathamandla senhlanganiso yabasekeli beHighlanders kwele South Africa bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. kaTitan nehamba lo Amara Brown besithi bona mukoko singakehlukani ukuthi ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo ukuhlelo lwethu lalamhlanje. Ibandla leMDCT lithi liphakathi komkhankaso ongakaze ubonakale. Lamhlanje ke sixoxe lomntakami umnumzana Welshman Ncube othi wadlwengulwa eSouth Africa kodwa amapolisa akawafuni kubopha owayenza lesi sihluku. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu igama uChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.